kuzininga. Richiti, hei noi misoro ye naudza nasi, chitatu, zvita 2017. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vanoti, hurumende yavo ichavandudza zvinhu munyaya yeupfumi kusimudzira kutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika uye kukwezva vekunze kuti vatange mabusiness muZimbabwe. Mapato anopikisa otaura pamusoro pe-State of the Nation yaitwa navamunangagwa nasi. Musangano wakazvimiririra otaura pamusoro pekusarudzwa kwava Cyril Ramaphosa semutungamiriri mutsva webato reAfrican National Congress. Mapurisa anoita hurukuro nevatori venhau pamusoro pezvinyunyuto zvevatori venhau vanoti havasi kubatwa zvakanaka nemapurisa. Mabhodha ozara nevanhu vari kuenda kunotambira kumusha zororo rekisimusi negore idzva. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa ukama weZimbabwe nedzimwe nyika zvikuru America. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 6080, 15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakanganwewo kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu. Endai palink iyi www.facebook.com/VOA Shona.